Anonzi Bernard Ndawambi, mwana wa Ndawambi kwa Fichani. Muri kwedi akakura chose asi baba wangu anonzi Fichani. Tiri muri akakura chose ya baba wangu yoyo asi kuri zvino ndine mukomana mudiki mupenyu kwa baba wa Fichani. Tiri mumwe watungamiriri vanomirira vatyairi vari muorganization inonzi United Truck Drivers Association. Yakaregistwa kuSouth Africa kuri kuda bedzi kuti pangangoitawo voice kuti vanhu vanonzikwa vataurewo rutivi rwavo savanhu kunyange usina bepa asi munhu munhu kaupenyu upenyu. Saka takaona zvakaita saizvo uye tinotenda hurumende iyoyo yakabvuma kuzviregista.
Chii chakakusundai kuti munge muchienda kuSouth Africa?
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zviri kunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richingatombo zvitakatomboita. Saka ndakasarudza kuti regedza yangu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndakaona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko remutauro aya Portuguese haindinetsa. Ndakaendendeko ndogona kunzwa chisuduko. Eya, chindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita.
Ii basa ripi ramuri kuita iye zvino muri kuSouth Africa ikoko?
South Africa ndakasvika ndichityaira. Ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandavaziva kuti ndotsvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. Kumwe kwacho ndainosvika ndichibvunzwa kunzi nemba rakati rakati ndaikonwa kudaira manje. Ndakambowana pane imwe kambani handichataura zita rayo. Ndikatestiwa chose ndikagona mota chose dziri 7. Zvanzi ndiagona chindanoona bosi mukatu. So tazinaonyanya kujaira kuti ndakunotaura nevarungu vachiku indavhiewa vari vachena pachavo vari dzive zvinhu. Saka unobvunzwa mubvunzo paya zvanzi havanzi ndiwagona kati hongu. Kwakuchinzi kwanzi une PDP here. Ndakakonwa kushava kuti chii ichocho. Ndikati what is that? Akati iwe tonino PDP. Ndikati handizi. Vazvanzi ko what about traffic register? Ndikati chii ichocho. I don't even know boss, I want to be honest, I don't know what you're talking about. Akati now then you have to go. Ndinotanga wai nezvinhu izvo zviri to then ndokubva basi. Unfortunately but I'm upset because wakuona mota chaizvo. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshanda mabasa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa umu kugadzira chimakanika kuwereta wereta nezvimwe zvakadaro zvangori siyana siyana asi muchidimbu ndakaita zvakasiyana siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehupotere seni mukuziva kwangu zvekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakaita dzisedzidzo nedzimwe nguva asi wose zvavo makambani asi ndikuziva zvandakasangana nazvo ini wopiwa mari inenge yakasiyana neumwewo munomu. Zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown dzimwe nguva zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzidzo dzinenge dziri dzipi senge KZN unozoziva kuti zvii zvekuti murungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo anofanira kukasira nekuti unenge usiri safe, you can be attacked at any time. Kwozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana nemurodhi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitotsva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
PaSouth Africa paya kuuya kuya uku ndakadzidza zvakawanda kuti industry inofamba so. Zvimwe zvidzidzo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti zvinhu zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazviitawo kuno ndikazviona. Ndikatombotora zvimako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi maforklift operator ndandagara nyimboopata zvangu mai mabuldoza. So ndakadzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry chaiko chaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa nekuitwa ivo mishini ichiprosesa vanhu vachiva vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinoraswa. Chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uku kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemits vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kuSouth Africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinowana zvekudya musi wakati, tikaenda panowana zvokudya musi wakati, vane tunzvimbo twavo twakadaro. Ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara panotopuwa kumachechi nezvimwe zvakadaro. Ndakashamisikawo chose ndekuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi. Izvo zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa apo panenge kurongeka. Handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madhona organizations kuti igovernment woka kuti in partnership negovernment or something but just that izvo zvakandifadza zvakandifadzawo chose.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maproject. Imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha?
Ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha. Ndoshungu yandinayo. Ndiri kuzama kuda kuti afinde out kuona zvakanaka kana kuti mumusha unei zvinobuda ndezvipi, zvinoita ndezvipi, zvakaoma nezvakareruka ndezvipi. Zvinyatakadaro.